Ongororo yaitwa Studio 7 yaratidza kuti pane mugwagwa inopinda nekubuda mudhorobha pange paine mapurisa asi anga asinganise kana kubvunzurudza vemakombi nedzimotokari kuti vari kuenda kupi. Vanorarama nekutengesa uye kuchinja mari mumigwagwa pamwe nevamwe veruzhinji vange vari mudhorobha semazuva ose. Kurukota rezvofambiswa kwemashoko, anai Monica Mutsvangwa vakazivisa nezuro kuti kunze kwezviga zviripo iko zvino zvinosanganisira kuti mabhizinesi avhure nenguva dza8 mangwanani achivharwa na3 masikati uye kuti hapana mabhazi anofanirwa kufamba kubva kune rimwe guta kana dhorobha achienda kumwe. Hurumende yave kudzora mamwe matanho akasimba ekurwisa chirwere checovid-19 asi anai Mutsvangwa havana kutsanangura zvizere kuti matanho aya ndeapi. Pakuvharwa kwakaita nyika pekutanga, hurumende yakatora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti veruzhinji vaine matsamba ekufambisa. Mumwe muchairi wemakombi anoshanda zvisiri pamutemo uyo asina kuda kudomwa nezita kana kutaura pamhepo audza Studio 7 kuti haana kumbosangana nemapurisa mumugwagwa weCurney Road maanoshandira kubvira paatanga basa mangwanani. Taedza kunzwa kubva kumutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti chii chiri kuitwa nemapurisa kuona kuti vanhu vateedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Murongi wemabasa musangano reRural Vendors and Traders Association amai Debra Mukasa audza Studio 7 kuti vanonzwisisa kukosha kwekuti hurumende itore matanho akasimba ekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 asi vati inofanirwa kuita izvi nenzira inoratidza kurongeka.
Hurumende ngaiite mapolicies avo vanotrusta zvakanaka achiudza vanhu pachine nguva kuti zvavanofanirwa kuve nazvo ndezvipi kuitira kuti izvo zvisakanganise misoro yevanhu nokuti vanhu vari bhizi kushandira mhuri. Tongokumbira hurumende kuti ngaiite one program at a time.
Mumwe anorarama nekutengesa pamusika unozivikanwa kunzi Five Street Market uyango zvidoma nezita rekuti Stole ati maonero ake ndeyekuti kuwedzera mamwe matanho akasimba pane aripo kunoonesera veruzhinji avo vari kurarama nekuzvishandira pachavo vega.
Isusu paidwa matsamba zvinhu zvokuti taingoitawo zvokungorongotsanziridza sevanhu vanga achida kurarama nditi asi zvive zvakatototoumi kutozama toita sei zvive zvakutotremera zvakanyasa nekuti kuna mwanhu kuti anenge akungozvigarira kudzimba uko ofunga kuti agambondotsvagwa chikafu kutaundi zvino kana panzi paudiwa tsamba iye haasi kushanda kuhurumende kana kuita sei. Isusu wacho kati tichizama kuti tizame upenyu hwedu tigone kurarama tota kutoshanya vanotitengera hationi kanya munhu mumwe chete zvizvoni zvatova very tricky kwatiri.
Zvichakadaro kubaya nhomba kwevanotengesa mumigwagwa kwapinda muzuva repiri nhasi muvulawayo vakawanda vachiratidzwa kufarira chirongwa ichi asi vasitole vati urongwa hwekubayiwa nhomba haufanirwe kunge huchimanikidzwa vanhu.
Vaccine is your right kuti unonga arga ndicho zvakarizvakarizvazva ndo zvine chirwere tichitarisira iyo kana chinzwa nemwoyo wako wakazvipira ndakuenda kundo vaccine uchidzivirira chirwere chiriko chacho mazuva necho chiri kunetsa wondo vaccine nekuda kwemwoyo wako wose asi izvo uzozi unofanira kutoita zvinhu zvakatotokwanisa kushanda hai pakatomi asi tichangoita sematauro anenge achiita hurumende kuti tisina imwe option yekuti kwasi ngechiraramo.
Asi mumwe mudzimai anoraramawo nekutengesa uyango zvidoma nezita rekuti amai Farai ati anoona zvakakosha kuti veruzhinji vabayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere checovid-19.
Da kubayiwa laini yacho yakakura senzira chingotivo tikambopinda mulaini tombomhanya tonotsvaka mari kuti vana vadini vararame. Hakubayiwa tofanira kubayiwa nokuti sebasa ratinoita isusu rokutengesa tosangana nevanhu vakawanda tichitozvidzivirirawo nesu zvakanyanya tikakona kuzvidzivirira tokurumidza kufa tokona nokushanda kwacho asi madaini acho akakura sevatombo yangu pamaketi pano vakambotibaya.
Kanzuro yeguta reRurawayo ichishanda nebazi rezveutano yakatora danho rekuti ibaye vanorarama nekutengesa vanosvika zviuru 15 mukati memazuva 10 kutanga nezuro. Vanhu vari kubayiwa nhomba munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira paCity Hall nekunomirira mabhazi ekumaruwa kuRenkini pamwe nemamwe makiriniki ekanzuro. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 vanoyesvika mu56 kubva muzana zvevanhu vari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzana emusengi.